manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 3, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica anoti America ichabatsira masangano anoita zviri kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizive kodzero dzazvo mune zvematongerwo enyika. Chikwata chekuRussia chiri kushanya munyika chinovimbisa Zimbabwe kuti hapazombove nekukanganisika kuchaitika pakudyidzana kwenyika mbiri idzi kungakonzerwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Makanzura ebato rinopikisa reCCC edhorobha reMasvingo anoramba kuenda kumabiko anga achitungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott avari muHarare vati America ichabatsira masangano anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizive kodzero dzazvo dzezvematongerwo enyika, vachitiwo Zimbabwe ikaenderera mberi nekupasisa mutemo wePrivate Voluntary Organization Amendment Bill zvichakanganisa chimiro chenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vaScott vati vavariro yavo ndeyekuti Zimbabwe ibudirire mukuita sarudzo dzakachena uye dzejekerere.
Our embassy is also looking at that in order to support the institutions that will make the elections.
Muzinda wedu kutarisira kubatsira masangano anoita kuti sarudzo dzibudirire. Chinobatsira vanosimudzira kufambiswa kwemashoko zvakasununguka. Chinobatsira masangano akazvimirira anobatsira kuti vanhu vazive zvekodzero dzavo dzematongerwo enyika. Chinobatsirawo vanenge chida kuongorora mafambiro esarudzo.
Vati kunyange hazvo vachibatsira munyaya dzesarudzo havapi rubatsiro kumasangano ezvematongerwo enyika. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstello Sisiva vati vanotambira nemufaro zvirongwa zvinobatsira vagari kuti vave neruzivo nezvekuvhota.
Chinhu chakakosha ndechekuti zhinji reZimbabwe vawane the necessary support yekuti vanhu vese vane maparticipants in a way initiative kuti vagone kusarudza.
Izvi zvatsigirwa nemwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaOwen Dliwayo.
Chinhu chakanaka kuti mapato akazvimirira vecivil society vange vachibatsirwa vachiwana sapoti, nekuti vanobatsira kuti vareze awareness nezviri kuitika munyika kumacommunities akasiyana siyana, uyezve inzwi ravo, their voice, harisi riri non-partisan. Vanenge vachiita kubatsirwa kuwana even hurumende inotobatsirikawo neexpertise inenge iri mucivil society. Saka kubatsira civil society kunenge kuri kutobatsira society nemacommunities.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati vanoshamiswa nekufarira kweAmerica kushanda nevari kunze kwehurumende.
Handizivi kuti mashungu dzavo dzokuda kushanda nevari kunze kwehurumende vanodziwana kuti. Makambonzwa here rimwe zuva ramakaona vakuru vezvanoona nezvekudyidzana kwenyika yeZimbabwe nemika vachiti vachaenda kuAmerica kuno pamari kumasangana kazvimirira kugaya kuAmerica hatisingatozivi nezvavo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvemashoko avasikota aya sezvo tatadza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo munyori mukuru mubazi iri. Vachitsinhira kusafara kwavo nemutemo weprivate voluntary bill uri kuda kuvandudzwa neZimbabwe, vasikoti vatovo pamusoro pekukanganisa mashandiro emasangano akazvimiririra ari kubatsira vana veZimbabwe mune zvakasiyana-siyana. Mutemo uyu unosvibisawo nyika. Mutemo uyu wamirira kusainwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakatotaura kare kuti vari kuzoisa runyoro rwavo zvisinei nekuchema-chema kuri kuitwa nemasangano akazvimiririra vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa. United Nations yakayambirawo kuti Zimbabwe isadzika mutemo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chikwata chekuRussia chiri kushanya munyika chichitungamirwa negurukota rezvekudyidzana mune zveupfumi mudunhu reSverdlovsk vaVyacheslav Yarin chavimbisa Zimbabwe kuti hapazombove nekukanganisika kuchaitika pakudyidzana kweZimbabwe neRussia kungakonzerwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Vachitaura pakupeta rwendo rwavo rwechikwata ichi muZimbabwe, vaYarin vatiwo dunhu ravo ndiro rinotungamira munyaya dzezveupfumi muRussia. Chikwata ichi chinonzi chashanyirawo chikoro chepamusoro-soro cheHarare Institute of Technology. Mamwe makanzura emudhorobha reMasvingo achitungamirwa nameya wavo vaColin Maboke anonza aramba kuenda kumabiko ekuvhurwa zviri pamutemo kwekiriniki yeRunyararo Northwest yakavakwa nekanzuru pamwe chete nenzvimbo itsva yekurasira marara yeCambria, achipokana nekukokwa kwemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF Wakembo Muhadi semunyarikani, ivo vasina kuwirirana nazvo vachiti vaMuhadi havachina chinzvimbo muhurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, makanzura aya ati varama kuenda kuchiitiko ichi vachiti chakabvutwa nebato rinotonga reZANU PF iro rapedzisira rava kuita chirongwa ichi semutsangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziriko gore rino. Meya Maboke vati ivo nevamwe makanzuro avo manomwe anobva kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC varamwa chirongwa ichi sezvo pachisungo chavakaita pamusangano wekupera kwemwedzi vasina kukoka vaMuhadi nedzimwe nhengo dzeZANU PF dzange dziri pamusangano uyu dzakapfeka zvipfeko zvebato radzo. Izvi zvazosiya makanzura matatu eZANU PF achienda kumabiko aya. VaMaboke vati pamutemo vaMuhadi havafanira kubvumirwa kufambisa zvirongwa zvehurumende kana zvemakanzuro nekuti vakamiswa pabasa ravo rekuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika makore mashoma apfuura.
Tiri kuzama kutsvaga kuti tione kuti vaMuhadi vari kubva nepi, vakokwa nani, vatiri kushayiwa kuti vakokwa nani. Tongoona sokuti chitiko changoita zvokuti taita kubvutigwa simba nebato riri kutonga. Tina kukoka maofficials vemapolitical parties. Takanga takatarisira kuti vashandi vehurumende ava vauya ava havasi mushandi hurumende.
Kanzura Ward 4 vari vebato reCCC vaAlec Tabe vatsigirawo vachiti varamwa nekuti mabiko aya aguma ave musangano weZANU PF.
Takawirirana kuti munhu achataura semunyarikani kana toti guest of honor anenge ari iye vanova iwo meo gutadiro masvingo vanova Maboke. Azvina zvina kufamba zvakanaka, saka isi toti aiwa izvavakaita izvi mahumbwe. Isu sitati bodo, isi hatidi kuwanikwa chiwanikwa chichiita zvinhu zvinopikisa nemaresidensi edu nemacitizens nevagari.
Asi vachitaura pamusangano uyu gurukota redunhu reMasvingo vaIsra Chadzamira, avo vanofungidzirwa kuti vakashandisa simba ravo kushonyorora vashandi vekanzuro kuti vakoke vaMuhadi semunyarikani, vati ZANU PF haina hanya nekusauya kwemakanzera ebato rinopikisa.
Ndava kuti kune vamwe vanoti yakomishini gwei, hazviroto, havaite yavo vagokomishina, dzedu tinokomishina isu seZANU PF, ndo dzatakamirira pano.
Vachitaurawo pamusangano uyu vaMuhadi vati vauya nekuti zvirongwa izvi zvakavakwa nemari yakabva kuhurumende yechirongwa chekugerwa kwemasimba kumatunhu kana kuti devolution. Vakurudzira vanga vari pamabiko aya kuti vavhotere ZANU PF sezvo iriyo iri kuita zvirongwa zvemakanzuru zvakaita sekugadzira migwagwa, kuvaka makiriniki nekuchera zvibhorani.
takuda kuona 5 million in practical terms. We have chanted the slogans of 5 million votes. Now we would want to see those 5 million ballot papers cast for ZANU-PF.
Meya vamaboke vati mashoko ava muhati ekutsvaga rutsigiro pachirongwa chehurumende achenura kusaenda kwavaita kuchirongwa ichi vachiti chapedzera chachemusangano wezvematongero enyika. Vanoongorora nezvematongero enyika vakazvimirira uye vari mudzidzisi wedevelopment studies paGreat Zimbabwe University vaDevson Mugodza vanoti bato reZANU-PF navamahati vanoziva misiyano yemabasa ehurumende neebato.
Government, he is not even the vice president. But as an official like that, only he contempt the government, he respect the government as citizens. It's typically their nature that they don't respect the citizens. Even if they are interfering in the city council.
Vamuhati vakamiswa basa rekuva mutedzeri wemutungamiri wenyika muhurumende apo vakapomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo kuita zveupombwe nevashandi vavo vechidzimai vamwe vacho vari madzimai evanhu. Gore rapera vamuhati vakatungamira zvirongwa zvehurumende apo vakatenderera nenyika vachiita musangano nemadzishe. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndiri Godfrey Mutimba.
Mapurisa azivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti vanhu vaviri vafa, mumwe chete akakuvara mutsaona yemumugwagwa yaitika mangwanana anhasi paroverana motokari yerudzi rweToyota Wish nerori mumugwagwa weHarare Mutare. Mitumbi yevafi yaendeswa kuchipatara chemarondera uko kwaendeswawo akuvara mutsaona iyi. Mapurisa azivisawo zvakare kuti vanhu vapfumbamwe kana kuti 9 vakafa mune imwe tsaona yemumugwagwa mushure mekubonderana kweToyota Wish nerori mumugwagwa weMasvingo, Mbalavala neZiro Masikati. Mitumbi yevafi inonzi yakaendeswa kuchipatara cheFilabusi District.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vanoti vari kushushikana nekusungwa kwevanopikisa muTunisia, kusanganisira mashoko ekuti vari kusungwa ava vane zvikonzero zvokunzi vakambosangana nevashandi vemuzinda weAmerica muTunis. Urukotaro zvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken mushure memusangano wavo nhasi nemakurukota ekudyidzana nedzimwe nyika anobva kuIndia, Japan neAustralia vati Russia haingafanirwe kuregererwa ichitanga hondo isingatorerwe matano. Makurukota enyika ina idzi asangana parutivi pemusangano weG20 uri kuitirwa kuNew Delhi kuIndia. Pane kugonongona kukuru pamusoro pekukwidzwa kuri kugara kuchiitwa mitengo yekushandisa masaisai kana kuti internet kuri kuitwa nemakambani enharembozha kana kuti mobile network operators muchirungu, vamwe vachiti izvi hazvikodzeri sezvo makambani aya ave kubhadharisa miripo yedata nemari yekunze. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Imwe nengo ye committee paramende ye information communication technology wa Charlton Wende wauza Studio 7 kutukushushikana pamsoro pemtengi we data inogara ichikwira ndezvimwe zvataurwa nezvazvo zvikuru pamsangano wapetwa nhasi wange uchiitwa pakati pePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti Potras nemapoka akasiyana siyana kusanganisira vanorwira kodzero pamwe nemakambani anopa masaisa enharembozha. Vaende vati kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica mutengo wedata munyika unodhura zvikuru.
Data rakudhura, vana havasokwanisa kuti vadzidze zvakanaka vachiita maresearch avo paInternet nenyaya yekuti data rakudhura. Munzvimbo zhinji data rinotodhura kunda mbudzi.
Vaende vati vemakambani ava vabvuma urongwa hwekuti vanotenga data vakwanise kuwedzera data ravanotenga pamusoro perinenge rasara panopera nguva yavanenge vachifanirwa kutenga rimwe inonzi muchirungu rollover, izvo zvinove zvange zvisingaitwe nemakambani aya.
Zvinhu zvabvumiranwa ipapo ndezvekuti kana data rako richirimo nguva yacho yapera unofanira kuti ukwanise kuchitumira kune mumwe munhu kwaunoda, and also unofanira kuti kana munguva yakatarwa yamunenge makatarana nemaservice providers yasvika, unofanira kuti data rako risakonzi rapera, sezvinongoita nguva ine yekuti after 30 days unongozwa kunzi chibhadhara zvakare. Apa unenge watadza kushandisa data rako nenyaya yekuti hakuna magetsi, ende kana magetsi acho ariko network dzacho dzinenge dzisinganyatsoshanda zvakanaka. So zvinofadza ndezvekuti vaindustry yacho vazvitenderawo izvozvo kuti zvigadziriswe.
Apa peri mwedzi mamobile network operators anosanganisira Econet neNet1 asina kupa chiziviso chekuti ave kukwidza mutengo wedata, uye makambani aya akatozivisa veruzhinji kuti achakwidza mutengo uyu nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. VaEdwin Chabuka inyanzvi muchikamu cheumhizha hwekufambiswa kwemashoko kana kuti telecommunications, uye munyori webepanhau repadande mutande reTaxim vanoti kukwira kunogara kuchiita mutengo wedata kunokonzerwa nemashandiro ePortras rinove boka rehurumende rinoona nezvekupiwa kwemarezinesi nekushanda kwemakambani anopa masaisa enharembozha, iyo vati inowanzosara kumashure pane zvinenge zvichiitika mune zveupfumi.
Potras ndiye inoona nezvemitengo yedata. Yakapedza nguva yakareba isina kuchinja mitengo iyi zvekuti yakatanga kusiiwa nemaredzi. Izvi zvakatanga kuomesera makambani anotengesa data kusvika pekuti zvakanga zvakuvaremera kuti vaenderere mberi nebasa. Potras yakazotanga kuvabvumidza kukwidza mitengo yavo, asi sezvo vakange vanonoka, kukwidza kwacho kwemitengo kwakakurisa uye vari kukwidza kakawanda pagore.
Vachabuka vati zvinonetsa kuti makambani enharembozha adzikise mitengo nekuti anoshandisa mari yakawanda kuti akwanise kuita mabasa avo nemazvo.
Pane mari yemitero inofanira kubhadharwa nemaMNO ese inobhadhariswa nePortras. Mari iyi yakawandisa chose tikatarisa inodiwa nenyika dzakatikomberedza. Ndinofunga kuti kana Portras ikaderedza mari yemitero iyi, zvinogona kurerutsira maMNO edu zvekuti vanenge vakukwanisa kuita basa ravo nemazvo uye vachideredzawo mitengo yedata.
Vatavani Moyo ndiwo mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe chapter. Sangano iri rinorwira kodzero dzezvekutapwa kwenhau uye kufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa. Vamoyo vanoti maonero avo ndeyekuti hurumende kuburikidza nePortras iri kubhadharisa mitero yakakura zvisina kufanira. Asi vatiwo pane hwavanoona seumenemene pakushanda kunoita Portras pamwe nemakambani anopa masaisa enharembozha, izvo vati zvinosiya veruzhinji vari pamhene.
Hazvigoni kuti muti isu tiri kutorwa mari yakawanda. Tese tiri kutorwa mari yakawanda. Saka uvepo webhizimusi ndewokuti mukushanda kwatiri kuita kungapava nekureruka kwavanofunga kuti kunge kuripo kwavanogadzirisa sebhizimusi vachitaurirana nehurumende. Kasi chatinonyanya kuchema ndechehunhubu hwavapo pakati pePortras nevamana muzvina bhizimusi vemuindastry. Zvaakuita kunge vanozevezerana vari pavoga kuti aiwa ngatirambe tichisumudza mutengo wemadande mutande.
Taedza kubata mukuru wePortras vaGift Machengete asi vanzi vari kunze kwenyika pari zvino. Taedzawo kunzwa kubva kumunyori webazi rezveICT amai Bula Chirume kuti tinzwe kuti hurumende ine urongwa hwekudzikisa mitero yemarezinesi emakambani anopa masaisa enharembozha here, asi nharembozha yavo yange isingabatike. Takundikanawo kunzwa kubva kumakambani enharembozha emunyika aya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vachikairi vemagonyeta anoenda kunze kwenyika anopfuura nemuZambia vanoti nyaya yeuori yawedzera panzvimbo dzinotariswa magwaro mumigwagwa dzinonzi macheckpoint, apo vari kunzi vabhadhare mari dzechioko muhomwe kunyange hazvo mapepa avo akakwana. Mumwe muchikairi wemagonyeti vaOnsen Mahamba vanoti izvi zvakawedzera pakauya hurumende itsva muZambia, uye vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende nevakuru vemapurisa vaferefete nyaya iyi. Vanoti mari idzi dzinokumisira dzave kubva muhomwe dzavo sezvo makambani avanoshandira achiti motokari dzavanofambisa dzinenge dziine mapepa ose anodiwa pamigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemapurisa emuZambia kana kunzwawo divi rehurumende sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisingadavirwi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaMahamba nezvenyaya iyi.
Dambudziko rekusangana naro nderekuti tikaenda kunyika dzekunze dzakafanana nekuenda kuZambia, kune vanoti macheckpoints panomira polisi akagara ariko. Asi kudhara kwanga kune macheckpoints nekuipolisi aimira pese pese, pakapinda president anobva abvisa aimira polisi pese pese, kubva kwasara macheckpoint. Saka problemu yatinayo ndeyekuti polisi yakasara macheckpoint yaya manje, ukasvika kune kunonzi kuserenje vanokuti driver toni madhokumenti ako izvo wakatakurwa wobva waburisa. Kana waburisa paunomupa vanhu vatoa madhokumenti ako uenda navo vane kaofisi kavo kanoanaopanipacheckpoint ipapo. Saka obva kuti unopaka apapo, paunopaka payapaya wakavhura road, paunodzokera utore mapepers ako unobva wasvika uchinzi tipe mari yedu. Sati kumari chii? Kuzi munomazi pakwangu pina mune muzvokumemhonzo kana voto yacho ndeyei ndangonzi madhokumendi voto yangu nezvese iyi hapana tirikuitirwa kumalaiti kusvikira kuhuta everything is okay. Kuzi haurani munogara kana kuda mari pako unozvari mari yedu. Saka ivo ndokuona kuti unopedza nguva ari pako unopedzera wasiya mari 100 kwacha ndeminimum mani yavanoda kuti kupfuure pacheckpoints vanozi pako.
Pamunenge muri kufamba muri kusangana nemacheckpoints akawanda sei?
Zvinodependa nekuti uri kuenda kupi. Kana uchienda kuna Tanzania unosangana nemacheckpoints asvika 7 kuti 8. Saka uchimini every block unosangana navo vanenge vese vasinganzwisisi unotosiya mari 100 kwacha uchizi $25 American dollars. Saka meaning to say kana vese vataza kunzwisa macheckpoint ese aya kana ari 7 uchasiya 5×7 $25 webha iwe unge usina kupuwa mari iwo nevarungu nokuti varungu vanenge vari moto yavo inenge zvakakwana. Saka inge tiri kurozwa kuti unga urobvisa pamari yako unenge wasungirira iwewe yechikafu kuti ukwanise kufamba uende.
Zvamira zvakadaro makamboendesa here nyaya iyi kune mapurisa?
Ya nyaya inoitika manje kuti iwewe ukwanise kusiya murigari yako ipapo manje kuti uendewe kunext town inenge iripo. Unoona kuti pamwe pacho unogona kushaya transport 1-2 pamwe pacho anenge ari manheri munzvimbo ana 6 kana 9.
Shuwiro yenyu ndeyeyi kuti dambudziko iri riperi?
Shuwiro yedu ichi ndeyekuti sezvinoitikwa mune dzimwe nyika dzakafanana na Botswana unofamba zvakanaka havana kwakara moto yako yakanaka unongodzipfuura. Tachikumbira kuti ivo vakuru vemuZambia vakuru vepolisi ngavaongorore nyaya yati kusangana nemadhiraivha.
Ichi Woza Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi upokile. Woza Woza Friday my sweetie.
Apo manzwa mutyairi wegonyeti vaOnsen Mahamba vachitaura naMavelas Muhlanganya wewe Studio 7 vari muZambia. Iye zvino tokupai chirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, apo muri kupiwa hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Desire Mudewe. Desire muimbi wemusambo wenziyo dzechitendero. Ngatinzwei achitaura naIvan Zininga weStudio 7.
Changa last year hope ndaka produce akasonga kuti munyengetere.
Saka vabereki venyu vaitwa kuti mukoma pamakatanga zvemagitare.
Ya inini vabereki vangu vanotamuchira zvemusic especially musambo wegospel vanyanya kuti vanhu vanofarira zvekunamata.
Veruzhinji vari kuitambira sei manzi yamunorova?
Even vanhuwo vemunharaunda nevamwe vanhu vakawanda vakasiyana-siyana vanozvitambirawo zvakanyanya zvegospel
mukurwadza ndichangomira nemi ndoda kudzidza kuziva kuchengeta mirayiro yenyu Mwari. Mukuoma mukurwadza ndichangomira nemi
nawo mchikendo chidapi.
Ma challenges kusangana nawo chisi is ma upcoming artist. Nde mari, mari ya yeku producer. Muziki ya rawanda, simanyore tengeta kaita. E, ma challenges kusangana nima studios. Achiripasi, ayo hiri mari ya rawanda chaitrago ma producers. Akuzikanu wane mkurumbira so that e, music edu inokurumiza wakuriru.
Wanoda kukubata, wanokuwana ikupi?
E, wanoda undibata. Wanokasa undibata kwa 0785-232-501 or 071-99-80-600.
Chitipa iwo kamwe chete kamunoda kubuda na kumudari rotu mboga rova. Oza Friday kudai.
Songa ndonoda kubuda na kumudari rotu mboga kuti mningite utendai.
Makaterera kwambo kanonzi munyengetero wangu kubva kuna Desire Mudewe uyo amanzwa muhurukuru yaita naIvan Zisinenga veStudio 7 ari parunare muHarare. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa nezvekushanya kwemumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott pamwe nechikwata chekuRussia vari munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica vaRobert Scott vanoti Zimbabwe inofanira kunge ichiita sarudzo dzinoonekera uyewo isafanira kunge ichipasisa bhiri rinosunga mashandiro emasangano akazvimirira. Makanzura ebato rinopikisa reCCC mumasvingo anoramba kuenda kumabiko ekuvhurwa zviri pamutemo kweimwe kiriniki nemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndekusiyamina Gaino kumedesaidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.